Utano hwakanaka munyika hwava kumawere nokuda kwokuti zvipatara zvizhinji munyika angova matema asina mhodzi uye vane mari voga ndivo vava kukwanisa kurapwa zvakanaka. Kuhondomoka kweupfumi munyika kwasiyawo basi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana ratarisana nedambudziko hombe nokuda kwokushaya mari uye kusashanda zvakanaka kwehurumende izvo zvaita kuti ritadze kuita basa raro nemazvo. Bazi iri nemusi wechina chapfuura rakarerutsirwa mutoro nesangano reGlobal Fund iro rine mari yakatenga motikari sere dzinotakura varwere pamwe nemushina inoshandiswa mukuongororwa kwedenda rerurindi kana kuti TB. Motikari dzevarwere idzi dzichaenda kumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Vachitaura pamusangano wokuparura zviri pamutemo memotikari dzinotakura varwere nemuchina yemhando yepamusoro-soro yekuongorora varwere vane TB pachipatara cheWilkins muHarare, gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vakati nyika yakatarisana nedambudziko iro rinogona kuita kuti hurumende itadze kuzadzisa donzvo rekupedza HIV neTB mugore ra2030 kana vakashaya rubatsiro nechimbi chimbi.
And my resources are kuita achiita mashoma mashoma. So we're always very appreciative kunana USAID when they bring these monies. And it is said it's my American money. Yeah. In spite of the politics, they took an up and up. But isusu kana takuya ku health system, tinoida mari iyoyo.
Dr. Parirenyatwa vakatiwo motikari dzevarwere idzi dzavakawana dzichaenda kumatunhu akasiyana-siyana mukuedza kubatsira kuti varombo vakwanisewo kuwana utano hwakanaka. Mugari wekuchitungwiza chimirira chitungwiza Residence Trust, Gracious Chidewe, anoti danho rakatorwa neGlobal Fund idanho rakanaka, akati zvinorerutsira musengwa kuna vanorwarirwa kana kuti vanowirwa neurwere.
Anofanira kunge aripo 24/7 nokuti anytime panogona kuitika something, kwete kuzoti vanhu vafonera on spite emergency, they will say atina fuel, atina driver, but my drivers nefuel inofanira kugara iripo 24/7 kuti akwanise kubatsirawo vagari vemunzvimbo madonetwa maambulance.
Mumwe mufundisi wekuchinhoi vaCarlos Piri vanovawo zvakare sachigaro wechinhoi Residence Trust vakati nzvimbo yavanogara ine dambudziko remotikari dzekutakurisa varwere, nekudaro vanoshuwira kuti mudunhu ravo vachawanawo imwe yedzimotikari idzi.
Chinhoi Provincial Hospital ndochipatara chihombe Mashona and West. Tobva tazoita maclinic akati wandei kuchikono kuti neclinic parengi tine clinic, but maclinics yayayo akati kurei haana maambulance. So I think kana kwa donate maambulance izvozvozvo zvichatibatsira kuti maclinics imomomo kwakaona ambulance, since kuvanhu vazhinji vari kulocation ndio vanenge vakutakurwa neambulance vachiendeswa kuhospital.
Mumwe mugari wemuHarare aive pakutambidzwa kwemotikari nemushina iyi kuWilkins vamasimba matinyanya vakati kunyange zvazvo iri riri danho rakakosha rekuwana motikari dzinotakura varwere, rimwe dambudziko rakatarisanwa naro kumaruwa kushaya mari yekubhadhara motikari idzi kuti vatakurirwe varwere.
Izvi zvimukatarisa munoona kuti macouncils pakaitika urwere mumba, council inoda cash up front kana pachinge pauya ambulance, mari yacho inowanikwa kupi? Dambudziko guru izvinezvi raakusangana nevanhu muzimbabwe idambudziko rekuti urombo hwaakuwandira varombo. Vanhu vari kumaruzevha vaya, ana amai vasina mari, ana baba vasina mari, vari kunzvimbo dzee dzanga dzichitambudzikana kare, ndo vatakura dambudziko guru rourombo hwenyika yese.
Vaparirenyatwa vakati kwave nemwe mhando yeTB inoda kungwaririrwa, vakati vane chivimbo chekuti motikari nemushina iyi zvichabetsera kuderedza chirwere cheTB ichi. Vakatiwo gore rino vanhu vanoraudzira 300 vabatwa nechirwere cheTB. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.